Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 25 2017 Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ichokwadi, Honorable Abednego Bedi vaamiswa basa. With immediate effect izvo zvakanangana nezvakawanikwa neprop team.
Bato MDCT rochikira kuti rinogona kupatsanuka nenyaya yekunetsana kunotyisa kuitika nenyaya yekuumba mubatanidzwa weMDC Alliance. Mubato rePDP rinotungamirwa navatenda ebiti munonziwo mune kunetsana nezvenyaya iyi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vovhura Harare Agriculture Show zviri pamutemo.
Vanotora parastatal sekunge zvinonzi yava kambani yeZANU PF votanga kuda kusarura vana veZimbabwe nekuburikidza nemapato avo.
Grain Marketing Board kuChinoyi yopomerwa mhosva yekupinza basa vatsigiri veZANU PF chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rapindwa naPongwe nenyaya yekusawirirana pakuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa uri kunzi MDC Alliance. Nasi bato iri raita musangano wechimbi chimbi kuziya mhirizhonga yakaitika kuBulawayo mukutanga kwemwedzi apo vamwe vechidiki vebato iri vanonzi vakarwisa mutevedzeri wemutungamiri webato Muzvare Tokozani Kupe. Asi semunongedzi wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka Muzvare Kupe sachigaro webato vaLove More Moyo uye murongi wemabasa vaBednego Bebe havana kupinda mumusangano uyu. Vatatu ava vanonzi vakanyora tsamba kuna vatsvangirai vachipa zvikonzero zvavo zvekusapinda mumusangano wanhasi uyu. Vanonzi vakati havasi kufara nemabatiro ari kuitwa nhaurirano dzemubatanidzwa nekuti havasi kusumwawo uye vanoda kutanga vaita hurukuro navatsvangirai vasati vapinda mumusangano yebato. Musangano uyu unonzi wabuda nechisungo chekumisa basa vaBebe vachinzi mashoko avakataura anokonzera kusagadzikana mubato iri. Mutevedzeri wemubati wehomwe vachautoni hwende varambawo vakamiswa basa nenyaya yemashoko avakanyora uye vamwe vechidiki vebato iri kusanganisira vaShakespeare Mukoi vambomiswawo basa nyaya yavo ichiferefetwa. Asi Muzvare Tabita Kumalo avainge vambomiswa basa vanzi vadzokere pabasa sezvo vainge vazorwa mafuta enguruve yavakanga vasina kudya pavainzi vanochekuita nekurohwa kwaMuzvare Kupe. vaBebe vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vawana tsamba yekuti vamiswa basa asi vatenda kuti havana kuenda kumusangano asi vakaramba kupa zvikonzero. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDCT vaobet Gutu.
Nhasi musangano wavanhu weMDC uchitungamirirwa naDr Morgan Richard Tsvangirai waita yatinotiyo muchirungu Extraordinary National Executive Meeting pamuzinda wedu muno mugudara Harare paHarvest House. Padzewa nyaya dzakati wandei dzakanangana nebongozozo rakaitika kuBulawayo masvondo mashomapfuura. Saka ndinoda kuti vateereri vazive kuti pane zvirongwa kana kuti zvetinga kuti muchirungu maresolutions azobudiswa iwo patsanurwa naPresident Morgan Tsvangirai kupera kwaita musangano wedu wafamba zvikuru zvakanaka chaizvo chaizvo. Chokutanga pana vanonditevedzera Deputy National Spokesperson Honorable Tabita Kumalo vakambenge vamiswa basa vanzi ivo vadzokere pachinzvimbo chavo with the immediate effect nokuti wongororo yakaitwa ne probe team yakatungamirirwa na Abita General wedu yakawana pasina humbo wokuvanangisa nebongo zozo rakaitwa kubulawayo masondo mashomapfura. Kechipiri pana mutevedzeri wombatwe homwe va Charlton Wende vakambenge vamiswa basa eva Wende vanzi vachamboramba vari pa suspension maringe nemafindings akaitwa neprop team izvo zvakanyanyanangana nemauya vanonzi vakanyora padande mudande reFacebook.
Tiri kunzwawo kuti murongi wemabasa mubato vaAbednego Bebe vambomiswawo basa. Chikonzero chei?
Ichokwadi, Honorable Abednego Bebe vamiswa basa with immediate effect. Izvo zvakanangana nezvakawanikwa neprop team. Zvakanyanyanangana nemashoko avanonzi vakataura kune rimwe bepa renavo ndereNewsday. Zvinonzi mashoko avakataura kana kuti avanokotwa vachitaura muNewsday imomo. Anonzi mashoko anosoresa bato chirungu anoti ivo putting the party's name in disrepute.
Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Komiti yepamusoro yebato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP rinotungamirwa navatenda ebiti nhasi yaita musangano wakakosha wekugadzirisa makakatanwa ekupinda kwebato iri mumubatanidzwa weMDC Alliance ayo anonzi angaoda kutsemura bato iri nepakati. Musangano weManagement Committee uyo waitirwa kuGweru. Mutauriri wePDP vaJacob Mafume vanoti musangano wavo vafamba zvakanaka chose sezvo mutungamiri webato ravo vabiti sachigaro webato pamwe nemunyori mukuru vatora mukana uyu kutsanangurira nhengo dzekomiti iyi kukosha kwakaita kupinda mumubatanidzwa. Svondo rino mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGeorge Mukwananzi vakanyorawo gwaro raishoropodza vabiti richiti vakaita hukurukuro dzinesimudzira utungamiri hwekuHarare chete vasingatarisewo vamwe vekune mamwe matunhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navamafume pamusoro penyaya iye.
Musangano wafamba zvakanaka, vakuru vepati yedu vana president chairperson na secretary general vatsinidzira kuti kubatana kwemaopposition party is non-negotiable. Vatsinidzira futi kuti vaona progress yataita pamanegotiation. Progress iyo inofanirwa kukurumidzwa kupedza tikurumidze kubatana nevamwe tiongogadzirisa zvishomanana zvasara president wedu oga vasaina.
Mazuva apera manga muine kugunununa mubato renyu kwedzimwe nhengo pamusoro peurongwa hwekubatana ihwohwo. Nhengo dzakachigunununa idzi dzatambira sei zvamuri kutaura izvi?
Kugunununa kwakuri kubva pakuti vanhu vanga vachifungira kuti pane chibvumirano changa chakaitwa chinovakanganisa, but zvazobuda pachena kuti pane makuwa nemashoko anga achitaurwa nevesocial media nevamwe vakadaro vanenge vachida kungoputa ukama avataridza patemiri nemanegotiation duku duku pasara. Vakaona zvakafanira kuti tikurumidze kupedza opposition yese inge ichibatana.
Bato renyuwo imo mashoko aibudawo madande mutande mamuri kutaura masocial media rainzi ranga riine nyaya yezvigaro zviri kugowanwa iko kumubatanidzwa MDC Alliance. Maitaura sei nyaya iyoyi kune vamwe wenyu?
Taitaura tichiti pamwe chete isusu nyaya huru yatiinayo haizi yemasiki. Nyaya huru yatiinayo ndiye kubatsira ruzhinji rweZimbabwe, ndoo patakatarisana napo.
Saka zvii zvasara zvamungati zvikuru kunhaurirano dzekuumba mubatanidzwa kuti mutungamiri wenyu anga achiisawo runyoro rwake?
Changosara chichemo ndechekuti papangosara kutaurirana masiti mashomanona ekaguru nemasiti mashomanona eparlamende, but izvozvozvo kana zvangopera zvatinotarisira kuti zvichange zvichipera in the next few days tinenge tava right.
Avanga vari mutauriri webato rePDP vaJacob Mafume vari parunare muGweru neStudio 7. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe nasi vavhura zviri pamutemo zviratidzwa zveHarare Agricultural Show vachiti vafara chose nemhando yepamusoro yezviratidzwa zvegore rino. Vatiwo mwaka wegore rino wakabudirira chose nekuda kwechirongwa chehurumende chekutsigira kurimwa kwechibage icho chinodaidzwa kuti Command Agriculture. VaMugabe vanga vaine mudzimai wavo amai Grace Mugabe avaonekwa paruzhinji kekutanga kubva zvavakapomerwa mhosva yekurova imwe tsarakadenga yekusouth Africa Gabriela Angels, uyo vakaona ari muhotera nevanakomana vavo Chatunga Bellarmine na Robert Jr. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaMugabe vakurudzira vemakambani anorima mbeu akazvimirira nevemabhanga vachiti vanofanira kutsigira mabasa ekurima munyika kuti upfumi hwenyika huvandudzwe. Vatiwo mutengo wekukwereta mari mumabhanga uchakakwira zvakanyanya, uye izvi zvinodzorera kumashure mabasa ekurima. Izvo zvinodzorera upfumi hwenyika kumashure.
Financial institutions should also come in to provide sufficiently.
Vemakambani emari vanofanira kupa rutsigiro kumabasa ekurima, nekuti mabasa aya haakwanisi kufamba kana pasina mari. Tinodawo kuti vemabhanga vaderedze mitengo wavo wemari, nekuti kana vakasadaro vanenge vachitokanganisa mabasa ebudiriro.
Zvichakadaro, bazi rezvekurima ndiro ratora mubayiro wepamusoro unopiwa nevanoronga Harare Agricultural Show veZimbabwe Agricultural Show Society gore rino mushure mokukunda vese vairatidzira nekuda kwechirongwa charo cheCommand Agriculture. Mubayiro uyu watambirwa negurukota rezvekurima vaJoseph Made kubva kuna vaMugabe. Kambani yeEconet ndiyo yatora mubayiro wepamusoro. Pamakambani eposvininhare, Rural Electrification Agents ndiyo yatora mubayiro wepamusoro pamakambani ezvemhando dzemoto. Kambani yeMarasha ya Wange Colliery ndiyo yatora mubayiro wepamusoro pamakambani ezvezvicherwa. Mukurano nezvemabasa ekutengesa mukambani iyi, Dr. Beauty Mutombe, vaudza Studio 7 kuti vafara chose nemubayiro wavawana uye vachaedza kudarika apa gore rinouya.
Kana mavina kudai zvinoratidza hard work, zvinoreva kuti takashanda nesimba. Tinokuda kunyanya kupa kutenda kune timu yakaita kuti basa iri ribudirire tisvike pakuhwina nhasi. Ndinozviziva kuti isusu seWange Colliery ni basa rakawanda muekonomi rekuti tikwanise kuti tipe Marasha kunyika yese, kuru tobako, kune vanoerera huku, kune maindustry edu vese vanoshandisa Marasha.
Mune imwewo nyaya, mutorwe nawanoshanda akazvimirira Anderson Manyere, uyo anoti akaro wane nhengo yezano PF vaEfraim Chizola achibva asungwa Agricultural Show anonzi acharara muchitokisi kwezuva repiri nhasi. Manyere anonzi aitora mufananidzo vatsigiri vezano PF apo akarohwa. Gweta ravaManyere vakudza ikadzere vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Manyere ari iye akarohwa, ndiye havi kupomerwa mhosva yekurova munhu, asi ari kuramba mhosva iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nhengo dzebato reMDCT inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai idzo dzainge dzawana mabasa kumadepo eGrain Marketing Board kana kuti GMB kuchinoi neLions Den dzakaburiswa mabasa nekuridziro inonzi yakaitwa nevechidiki vezano PF kuvakuru veGMB munzvimbo idzi. Atha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wakaburitswa basa padepoti remuLions Den vashingirira izuze vanoti kusvika pari zvino havasati vagutsikana kuti basa ravainge vawana rakatopera nekuda kwekuti vanotsigira bato reMDCT. Vazuze vanoti vainge vashanda kwemazuva maviri vanoti kusvika pari zvino havasati vapiwa mari yavainge vashandira.
Ndadzoka mafirst team ndadonditotanga basa. Ndadeizwa na supervisor na manager. Pinda mea mwea, manager kata, mkumana yu msikanzi. Kuleta msikanzi wei. Msikanzi, Tawaya chito turuwa na wanuza. Nipiwe fana machine, staka pinza na wei uruwezi. Wei MTC.
Vazuze vanoti pari zvino vave pari mananzombe sezvo mudzimai wavo ave kuvaramba nekune rimwe rutivi bato ravo harina zvariri kuita.
Tabva ndapirirwa ndimhurya. Kana pandiri izvozvo haya mwoyo wangu kuri kunzwa kukutya kuti ndinorarama sei nemukadzi chaipo patinenge hatichatoonani.
Asi mukuru wevechidiki wezano PF muLions Den vameki dzumbunu vanoti manyepo kuti nhengo dzavo ndidzo dzakakonzeresa kuti nhengo dzeMDC dzidzingwe mabasa.
No, wana asikubuwe tuwa basa. Asikontrat ya kapera, ima 3 months, ima 6 months, alikuitwa makontrat. Ni branzi basa rapera. Kana rako, tutazo kusheza.
Muta uliwe MVCT, mudunu Rema Shona Land West, wa Blessing Mandava, wakambo bulizi kwa basa, are uzizisi kwa makore maviri, vanoti, wachapiza nyaya, zenyengo zavo, kumatare zimosha, seza wakaita nyaya yavo.
Eliminator, vangu vanu, ndiye kuchi, vanotora parastata o sekungesu. Nonzi yava kambani ya ZANU PF votanga kuda kusarura vana veZimbabwe ni kuburikiza ni mapato avo
mukuru wa JMB Palayons Den va Josiah Joya vanoti manyepo kuti vashandi vakamiswa basa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. Vajoya vanoti vakamisa vanhu vana nekuda kwekuti kwavaienda kunoshandira kwakambomiswa kutorwa vashandi sezvo chibage chainge chisati chawanda zvakanyanya sezvaifungidzirwa. Vanoziva zviri kuitika muJMB vanoti vakawanda vari kupinzwa mabasa ndevechidiki vakaita zvidzidzo zvenational service vanozivikanwa sevechidiki vebhodhagezi vanove nhengo dzebato reZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndine Ata Chigoriwa.
Kanzuri yeguta reUlawayo nekanzuri yeUmguza Rural District zvakanyorirana chibvumirano chekuwirirana kana kuti Memorandum of Understanding, icho chaita kuti vamwe vagari vari munzvimbo dziri pasi peUmguza Rural District Council vaitirwe mamwe mabasa nekanzuri yeguta reUlawayo. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Chibvumirano ichi chinopa vamwe vagari veUmguza Rural District Council mukana wekuwana mvura yekunwa kubva kukanzuri yeUlawayo. Meya weguta reUlawayo Martin Moyo vaudza Studio 7 kuti chibvumirano ichi chaitwa nekuda kwekuti kanzuro yeguta reUlawayo sekanzuro yakakura inokwanisa kuita mabasa asingakwanisi kuitwa nekanzuro yeUmguza.
Isu as Ulawayo City Council tine capacity to provide certain services zvisingakwanisiwi neMguza. Basically ma services acho ndiwo kupa pamvura, kutakura sua yavo, marara avo nekuita maroads.
Nzvimbo yeUmguza Rural District Council yakaganhurana nenzvimbo dziri pasi pekanzuro yeguta reUlawayo, uye munguva pfupi yapfuura pange pachimboita makakatano pakati pemakanzuro maviri aya pakuti nzvimbo dzakasiyana-siyana dziri pasi pekanzuro ipi. Nzvimbo yeUmtunzini iri pedyo nemusha wePumula asi iri pasi peUmguza, uye nzvimbo iyi inonzi yakavakwa zvisiri pamutemo. Vamoyo vati chibvumirano ichi chichabatsirawo kuti vagari venzvimbo yakaita seUmtunzini vaitirwe mabasa ose avanofanirwa kuitirwa nekanzuru sezvo chichaita kuti nzvimbo idzi dzinzi dzavepo zviri pamutemo. Mukuru mukuru wekanzuro yeUmguza Rural District Council vaColin Moyo avo vange varipowo pachiitiko ichi varamba kutaura nevatori venhau vachiti vange vasina zvekutaura zvakawanda. Mumwe mugari wemumusha weUmtunzini uyo angozvidoma nezita rekuti amai Moyo ati ari kufara zvikuru nekuda kwechibvumirano ichi.
Tari nguva yakareba chaizvo tisina maservices anotarisirwa akadai kuita serefuse collection. Saka patanzwa nezve MOU iyi tafara chaizvo nekuti tirikutanzwa kuti ichaita kuti tiwane maservices ese anotarisirwa kuwanikwa nevagari vanenge vari mumalocal authorities.
Vanome Nhlavano vanove kanzura yeguta reUlawayo vati kunze kwekubatsira vagari vanotarisira kuti chibvumirano ichi chichabatsirawo kuti pave nehwaro hwakajeka hwekuti guta reUlawayo richakura sei. Ndakamirira Studio 7 muUlawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kune penyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa kumaudza nyemba kweIndia anoti vanhu vangangosvika 12 vaurayiwa mhirizhonga yaitika mushure mekunge dare redzimhosva rawana mumwe mukuru wechimwe chitendero asingabvumirano nevakawanda aine mhosva yekubata chibharo madzimai maviri. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHill Zimbabwe Trust rinoti mumwedzi wachikunguru nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzakawanikwa kumatunhu gumi nemana munyika kunyanya kumuzarabani kumachannelland central. Nyanzvi munyaya dzezvematengerwo enyika dzinotiwo sezvo nyika yatarisana nesarudzo, nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu dzinowedzera zvakanyanya. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka wando westudio 7 abata muzvare Stavile Dewa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHill Zimbabwe akatanga nekuvabvunza kuti kutyorwa kwekodzero kwakakwira zvakadii mumwedzi yavataura iye.
Human rights violations are recorded by Zimbabwe through my human rights monitors. Atiri kunyanya kusangana nawo ndekutyisidzirwa kwevanhu, yatinoti intimidation pachirungu, nekunyimwa vanhu chikafu chine chekuita nematongerwo enyika, then nekufoswa kuenda kumisangano ine zvechekuita nezvematongerwo enyika zvizvati.
Pane vakafa here?
Aiwa, tisati tasangana nekutsvuka kweropa revanhu, but panengone vamwe vanenge vachingorohwa.
Nzvimbo dzakanyanya kunetseka nyaya iyi ndedzipi, uyezve munofunga kuti chikonzero chacho chingava chipi?
Seizimbabwe tiri kuona kuti nzvimbo dziri kunyanya kunetsekana nenyaya dzekushungurudzwa kwevanhu inzvimbo dziri kuri kuitwa restructuring process yezanu PF from cell branch neward level, nekunzvimbo dziri kuitwa mapresidential interface rallies, iko kuri kufoswa vanhu kuenda kumarallies nevanosapota zanu PF. Mukatarisa pane rali yakabva kuitwa kuchinoi nekushungurudzwa kwevanhu kwakaitika ikoko, neimwe yakaitwa kumasvingo, neyakaitwa kwamutare, neyakabva kuitwa kumatebeleland kugwana.
Makambotaurawo here navanhu vezanu PF nenyaya iyi?
Mapurogiramu dzakasiyana siyana tiri kuita, mamwe acho atine target lobbying iyo yatiri kutarisa vari kunyanya kupara mhosva idzi, tichivaendera munzvimbo dzavanogara tichida kutaya kutaura navo tivaone kuipa kunokonzereswa nenyaya dzemhirizhonga kuti vagadzirise zvinenge zvichinetsa kushungurudzwa kwevanhu.
Muzvare Stavile Dewa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHill Zimbabwe Trust vanga vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7 vari muHarare. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa mashoko anotaura pamiro hurumende yeAmerica paudyidzana kwayo neEthiopia neKenya.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kuona kuti hakuna vanhu vanopa chikwata cheISIL kana ISIS mari yokushandisa mumabasa eugandanga. Bazi remuAmerica reState Department kuburikidza nechirongwa chinonzi Rewards for Justice rinoti richapa mubayiro wemamiriyoni mashanu kumunhu anopa umbowo hunopa kuti vari kubatsira ISIS nemari kana zvombo vasungwe. Asi kuburikidza nekuba mari kubva kumigodhi yeoyo yayakapamba muSyria neIraq, ISIS yakakwanisa kuwana mari yakawanda yekuita mabasa eugandanga. Akandika kutanga munyori muhurumende yeAmerica kana kuti Secretary of State achipa mari yakanangana nevanhu vanobatsira ISIS. Wose anenge aine umbowo hwevanobatsira ISIS anonzi atumire mashoko kuhofisi yeRewards for Justice kuburikidza newebsite inoti www.rewardsforjustice.net. Kubva zvaparurwa chirongwa cheRewards for Justice muna 1984, vanhu vanopa umbowo vapiwa mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Tinotenda Tanonoka. Iye zvino tomboenda kuna Mavelas Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona, tangati nehurukuro nemuimbi Selma Mutukudzi. Regai timboenda kuchirongwa ichi munzwe zvaitika. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu paLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye
aiwa nasi semtuwe chishanu kudai tirikubika angasa pano nasi sisauma mutukuzi chitange tirikukurukura nemuimbi sauma mutukuzi achituza kuti kukargu yako angasa akakanyura afunge iko
angasa nakasenda pairi nemkuma wangu anaitwa Sandra taingoda kungo zvikurudzira nekuzvisimudzirawo sevanhu vari mumimi manzi saka angasa ingori nziyo yekufara
zvinorevei izvi kuti angasa nekuti kana uchiteerera muri kuti imi munobika angasa nemagitari asi zvinorevei
ndinoshamisika chaizvo vanhu vakawanda vari kundibvunza kuti angasa zvinorevei izvi rakakura tichitaura zvekuti ndaifunga kuti rinotozivikanwa nemunhu wese asi ndikaona kuti ndofunga chaitaura kumba kwedu tega angasa zvinoreva chikafu chinonaka chipi nechipi saka taiti tichikura kana kukabikwa rice and chicken toti ii nhasi tiri kudya hangasa nhasi pabikwa hangasa isu chokuti takagadzirira vanhu hangasa inonaka nemagitari hangasa uri mumanzi ngomanyayauya
kwamuri kuridza here kwamungade kuti vanhu vauye kokupera kwevhikirini
mangwana Saturday tinenge tiri kuclub Manake
ehe iri papi kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo chikwata chinoteverwa nechaunga cheDynamos chadongorera panhongonya yeCastellaga Premier Soccer League mushure mekudambura chikwata cheHowmain neZuro. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Pari zvino Dynamos ine mapoinzi makumi mana nemaviri asi yakanwisa zvipodzwa zvakawanda kudarika Chicken Inengezi Platinum Stars. Zvekuti kurova kwavo yadha kukasangana nekudamburwa kwemagamecocks nehwange pamwe chete nekurohwa kwengezi Platinum Stars kana kuti madamburo neHighlanders kunosiya Dzimbare yave pamusoro-soro. Madzimbare ari kubhebha moto mushure mekuriraka Shawmine 6-0 nezuro zvekuti vatsigiri vechikwata ichi vari kutarisira zvimwe chetezvo neyadha munzira yavo yekutora mukombe weleague pamwe chete nekudzokera munhabvu yemuAfrica gore rinouya. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi muzvare Susan Mwaira vanoti chitima cheDzimbare chasimuka vachiti ivo hachisi kumira payadha asi kuti chananga kunotora mukombe.
Vaya vaimboti dzikisira vave kumashure isu tikutoitora ligi vachida vasingade ende vachatofenda
asi Chicken Inn kana kuti magamecocks ane mutambo usina kunyanya kuoma apo vari kusangana nechipangano iyo isina nhoroondo yakasimba apo inotamba kunze kwemusha asi mutambo mukuru sondorino ndeuyo uri kuBaobab Stadium mangwana zvekare apo Highlanders iri kusangana nengezi Platinum Stars. Cape United yakananga kuAscott Stadium Gweru uko iri kunotamba nechapungu. Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Mugovera FC Platinum vs Black Rhinos Mandava, ZPC Kariba vs Harare City Nyamunga, Sondo Bantu Rovers vs Howmine Baba Fields, Triangle vs Blue City Gibo, Cholocho Pirates vs Shabani White City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati vateereri musakangana chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yekunetsana kunotyisa kunonzi kuri mumapato anopikisa ari kuedza kuumba mubatanidzwa sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Tombotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato reMDCT rotyirwa kuti rinogona kupatsanuka nenyaya yekunetsana kunotyisa kuitika pamusoro pekuumba mubatanidzwa weMDC Alliance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Chris Gande.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 25 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Engingakutsho mina ukuthi ngiyabongela ukuthi umkhokheli wethu babuthangirayi nabantu abathumile ukuthi bayigcwayisisa undawo udaba lodlakela olwavuka kobulawayo sebephumele impumela enjalo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi yebona ye akula muntu lapho kungelanduku khona, kodwa kuqakathekileyo ukuthi induku kayathumuza.
Ibandla le-MDCT selingenwe impehlane okuvezwa yikumiswa umsebenzi komqoqi wenhlelo zalo umnumzana Abednego Bebe.
Lokho siyingxenye ke ye-MDCT Alliance kuyisimumo esihle kakhulu esiphume enhlanganweni. Izo-ke inkulumo sezikhulumisana ngazo zona lezo ngoba thina sebandla be-CPM malutshwane ke esiwatholileyo. Yikho-ke sokuzakhulumiswana-ke ukuthi amasithi la angezelele.
Ibandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lamuhla livumelane ukuqhubeka ngenkulumo zokubumba umanyano wamabandla aphikisayo othiwa i-MDC Alliance. Umongameli Robert Mugabe lamhlanje uvule kusemthethweni umbukiso wezokulima weHarare Agricultural Show. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDCT libikwa selingenwe impehlane okuvezwa yikumiswa umsebenzi komqoqi wenhlelo zalo umnumzana Abednego Bebe owetheswa icala lokwethula amazwi angcolisa ibandla emaphephandabeni. Isinqumo lesi sithethwe lidale le-National Executive emhlanganweni eliwenzele eHarare ohluze kabanzi udlakela oluqhamuke kuleli bandla kobulawayo kumaviki asanda kwedlula. Umhlangano lo unqume njalo ukuthi umsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo kumele abuyele esikhundleni eqhubeke ngomsebenzi wakhe ngoba etholakale emsulwa ngemva kokumiswa phambi kwedale labacubungula elikhuza lokujezisa amalunga ebandleni esetheswa icala lokuphatheka kudlakela lolu. Kodwa amakhumalo ufunyanwe emsulwa liqula ebelicwayisisa ngodaba lolu. I-National Executive inqume njalo ukuthi umsekeli kamgcini ingcebo webandla umnumzana Charlton Wende eqhubeke emiswe umsebenzi. Uwende wetheswa icala lokutshotshozela udlakela lwakobulawayo lapho okwatshaywa kona umsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai unkosazana Thokozani Khuphe. Lanxa uBebe, uMakhuphe lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo bengamalunga eNational Executive kabahambanga emhlanganweni walamuhla okuveza sobala ukufuthelana okuqhubeka kuleli bandla phakathi kwexuku elisekela umnumzana Morgan Tsvangirai lelisekela uMakhuphe. UBebe utshele iStudio 7 ukuthi ubengeke ekhulume ngokumiswa kwakhe umsebenzi ngoba ebengakaziswa libandla. Unkosazana Khumalo yena uthi uyathokoza ngokubuyiselwa kwakhe esikhundleni lesi.
Engingakutsho mina ukuthi ngiyabongela ukuthi umkhokheli wethu babuthangirayi nabantu abathumile ukuthi bayigcwayisisa undawo udaba lodlakela olwavuka kobulawayo sebephumele impumela enjalo, kodwa kuqakathekileyo ukuthi yebona ye akula muntu lapho kungelanduku khona, kodwa kuqakathekileyo ukuthi induku kayathumuza.
Ukumiswa umsebenzi obekukwehlele lokho singathi kukuphazamisile yini?
Hayi, kakungiphazamisanga ngitsho sibili. Lami bengivele ngikhalela ukuthi uma bangaphangisa ukuthi bagcwayisise ukwenzela ukuthi singene kuZulu sikhankasela udaba lokuthi balungiselele ukuthi baye kukhetha.
Abalandeli bebandla lenu bakhathazekile ngokuxokozela esikubonayo kulandela udlakela lwakobulawayo. Wawumisiwe umsebenzi, wena usetheswa icala lokuphatheka kulolu dlakela, suviselwe ngemva kokutholakala umsulwa. Kodwa umqoqi webandla umnumzana Bednico Pepe la isemisiwe umsebenzi kuthiwa wakhuluma amazwi ajojozela ukungezwani. Lithini kibo abalandeli?
Esingabatshela khona yikho khonoku ukuthi impumela ye-National Executive iphume le migoqo yona leyo ukuthi ubaba uBhebhe uza kwemiswa umsebenzi, ukwenzeka ukuthi kucwayisiswe ukuthi yena wathatha amanyathelo bani kulolo dlakela lolo lwenzakalayo, njalo wephula iphi imithetho, okutsho ukuthi khona sokuzamele ukuthi udaba lwakhe luhanjiswe ku-National Council eyiyo ibhodi ezathatha amanyathela awokugcina ukuthi kwenziweni ngodaba lonaloro. Kodwa ngethemba lokuthi njengokulandela kwethu esilandela khona imithetho yethu yebandla lethu kuzaba le mpumela, yinto nje esizakhohlwa ngayo bese siqalisa ukuthi sigijime silungiselela ukhetho luka-2018.
Liyabathembisa abasekeli ukuba na elizabuya libambane kuzaphele sikubonayo lokho?
Kumele kuphele bhuti, ngoba udubo esilukhangeleyo asilodubo lwami ngedwa, asilodubo lwebandla le-MDC yodwa, ludubo labantwana baseZimbabwe. Even ezindlini lapho esihlala khona singeke sazwana sonke singabantwana, sahlala kwezidlebhana. Kodwa kakutsho ukuthi lapho ezidlebhane khona kuhle kuphelela khona bangokudlebhana, gcina futhi sigumisane umlota. Kuza kumele sigumisane umlota ngoba umsebenzi ophambi kwethu mukhulu ukwedlula ukuzondana kwethu.
Hello ke ngonkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-People's Democratic Party i-PDP lamuhla livumelane ukuqhubeka ngenkulumo zokubumba umanyano wamabandla aphikisayo othiwa i-MDC Alliance. Lumhlangano ulandela ukukhonona obesekuqhamuke ebandleni leli ngoba ezinye iziphathamandla zisithi kazifuni ukungena kulumanyano ngoba bezaphiwa izikhundla ezilutshwana. Abangafuni ukungena kumanyano lo babalisa unkosikazi Lucia Matibenga, labomnumzana Gordon Moyo kucacaphulu, labanye kuthi ngakwelinye icele abafuna ukungena kulumanyano babalisa umongameli webandla umnumzana Tendai Biti, labanye. Sixoxele siphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Dlovu.
Silokhe siyingxenye ke-MDC Alliance, kuyisinqumo esihle kakhulu esiphume enhlanganweni.
Manje udaba lwezihlalo ama-seats la ongani yiwo abange umsindo luzahanjiswa njani?
Yizo-ke inkulumo esezikhulumisana ngazo zona lezo, ngoba thina sihambe besithi malutshwane ke esiwatholileyo, yikho-ke sokuzakhulumiswana-ke ukuthi ama-seats la angezelelwe. Sinanzelela ukuthi kule proportional representation yephalamenti esekubuya le-senate, kusho ukuthi bazazama ukuthi bakubone-ke ukuthi bakubamba ngendlela enjani. Ikanti okunye-ke ibandla letolo likhala ngakho kakhulu ukuthi xa siyi-alliance-ke singayibizi ngebizo lo elithi MDC, sifake elinye ibizo. Mboneni lakho baza kukhulumisana-ke, kukhanya ngani hhayi kusiyathokoza sibili kule ngqubela phambili-ke ne-alliance le esikhangeleleyo ukuthi yenzakale esiyingxenye yayo lasike ibandla le-People's Democratic Party.
Kungani lingazwani le gama leli elithi MDC Alliance?
Lokho sikwenzela ukuthi angithi bona abanye bebekukhangelele ukuthi sasiyingxenye ye-MDC ngesikhathi esidluleyo. Kodwa-ke sithi thina kathesi silibandla elizimeleyo i-People's Democratic Party, PDP. Yikho-ke asingeke-ke singene kukhetho ngebizo lelinye ibandla. Xa singamabandla sihlangene ukuthi sisebenzelane ndawonye, kuhlike ukuthi sibe lebizo-ke elingathinti elinye lamabandla. Kuyibizo nje elisingathi limithali, njengalokho sasibona kusenzakala kwamanye amazwe njengabo China ukuthi kune-Rainbow Coalition, kulalokhu lalokhu, kuyabe kuhlangene nje amabandla besesebenzisa-ke ibizo-ke elinye ubuswala athi ukuthi kusetshenziswa ibizo lelinye ibandla. Kungezinye zezinto nje okuzakhulumisana ngaso. Kodwa-ke into ebimqoka, into ebinkulu kithi-ke indaba yokuthi-ke sithole izihlalo ezilutshwane, 14 besingancincane kakhulu. Yikho-ke hhayi kuyakhulumiswana silokuthokoza njalo silethemba lokuthi-ke kuzaba le mpumela enhle abantwana bezimbabwe-ke ancedakale ngomnyaka ozayo-ke sinqobe ibandla le-ZANU PF sibambile singamabandla wonke aphikisana.
Alo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Umongameli Robert Mugabe lamhlanje uvule kusemthethweni umbukiso wezokulima oyiHarare Agricultural Show esithi ujabule ngohlonzi lwezilimo ezibukiswa lonyaka. Umongameli Mugabe uthi kubangelwe ikuphumelela kohlelo lukahulumende oluphiwa elwaphiwa igama lokuthi iCommand Agriculture olukhuthaza ikakhulu ukulinywa komumbu. Umgabe ube khatshwe ngumkakhe unkosikazi Grace Mugabe ubonakale emphakathini kwakuqala ngemva kokuxokozela kodaba lwakhe lokutshaya untombazana waseSouth Africa uGabriela Angels amthola elamadodana akhe amabili ehoteleni eJohannesburg. Live Talk lamhla sihlolisisa ukuxokozela osokuqhamuke kumanyano wamabandla aphikisayo akumanyano we-MDC Alliance. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Somalia zibika ukuba kulabantu abalitshumi ababuleweyo kwalimala oyedwa ekuhlaselweni okwenziwe iphula elingenhla kwelizwe duzane ledolobho leBarire elingumakilomitha edlula amatshumi amahlanu kusuka esigodlweni iMogadishu. Ibandla elibusayo kwele Angola ele-MPLA linqobile kukhetho lokudinga inkokheli yalelo lizwe okwenzele libandla liqhubeke lisembusweni phansi kobe ngumphathintambo ezomvikela uJoao Lourenco ochiyelwe intambo zobukhokheli be-MPLA ngumongameli Eduardo dos Santos. Owesifazane wakwele South Africa unkosazana Gabriela Angels othi watshaywa unkosikazi Grace Mugabe usefake udaba lwakhe emthethwandaba esithi kukhitshwe isivikelo esaphiwa unkosikazi Mugabe ukuze angangeni kwele South Africa athoniswe ngecala alenzayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sekuvele imbiko ethi unkosikazi Mugabe wadala umonakalo ehoteleni ngesikhathi etshaya owesifazana lo labangani bakhe. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amagqwetha kankosazana Gabriela Angels othi watshaywa unkosikazi Grace Mugabe athi lolu daba selusemthethwanindaba kanti luzalalelwa kusukela mhlaka 19 ngenyanga ezayo. Ngesikhathi unkosazana Angels emangalela unkosikazi Mugabe, uhulumende wakwele South Africa wamupha isivikelo sokuthi angabotshwa, wathi ukwenze lokho ukuze agcine ubudlelwano beSouth Africa leZimbabwe. Kodwa ke maphepheni afakwe ngamagqwetha kankosazana Angels emthethwandaba ufuna leso sivikelo sisuswe esithi sasingekho emthethweni ngoba unkosikazi Mugabe wayengamelanga uhulumende kumbe kuphelekezela umkakhe ngesikhathi edala lelicala. Inyathelo kankosazana Angels selingconywe kakhulu ngabeZimbabwe abathi kufanele iZimbabwe itshengiswe ukuthi eSouth Africa umthetho uyahlonitshwa muye wonke umuntu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Moyo uthi ukujeziswa kwankosikazi Mugabe kuzaba isifundo esikhulu kuhulumende weZimbabwe.
Wonke umuntu owonileyo umthetho awusebenze kuye, akaye emthethwandaba afesane lecala lakhe alenzileyo. UMrs Mugabe wonile so ekuwoneni kwakhe akaboshwe.
Le yinto egcizelelwa isiphathamandla sebandla le-Progressive Alliance of Mthwakazi Unions umnumzana Clement Ncube yena othi umkamongameli laye ngumuntu njengaye wonke umuntu.
Mina ngifazi kaMugabe kufanele aboshwe ebhadali. I don't think diplomatic immunity yamkhava ngoba umuntu waye ku-private visit, so he was almost a private visitor in South Africa. Akuvunyelwa lokuyana. So nalawa abantu abangabe eZimbabwe bathi bayamsabona umfazi kaMugabe, I think bayangeka labo. Esitholakale silwa emahoteli, silwa labantwana.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe unkosazana Therese Yangulube uthe South Africa umthetho awuchaze umuntu.
Oh, Winnie Mandela labo babochiwe ngesikhathi besenza amacala bengabafazi babo president. Babochwa bangena ejele. Grace yena nguye onjani. Umsebenzi kaMgabo ukuthi bahambe bechaya abantu bangabochwa. La eSouth Africa kumelanga bavumele lokho. So mina ngithi ayikhishwe immunity, ngiyamsekela uGabriela, ngithi kabochwe uGrace.
Kusenjalo sekuvele imbiko eyabhalwa ngabonogada ababesehoteleni ngesikhathi unkosikazi Grace Mgabe echaya unkosazana Angels. Lumbiko uthi kwasala kule gazi endlini le okwakutshayelwa khona unkosazana Angels. Kwatholakala njalo elinye igazi engutsheni ezasempeteni. Kulodlakela kwephuka isivalo sekhaboti, kwaqhamuka isibambo somnyango kanye lesitulo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Mqondobanzi Magonya lenyanga elodumo umnumzana David Mhabinjana Ngwenya bathi kuqakatheke kakhulu ukuthi kube lenkosi yamaNdebele. UMagonya usekela inkosi ekhethwe lusendo lwakoKhumalo ubulelani loBhengula Khumalo. Kuthi uNgwenya yena uthi okumele abe inkosi ngumnumzana Raphael Stanley Khumalo okhethwe ngabantu bakamthwakazi. Ake sizwe bekhuluma ngalokhu belo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook khathi leVOA Ndebele. UMagonya usungula lolu daba.
Inkatha iwele kuye uMdala Nkosi inkosana uBulelani.
Mhm.
Yikho sokukhona njengesimemezelo esenziweyo.
Akutsho-ke uthi bamdinge njani? Ngamafishane sibe siyakwazi ukuthi wena uyakwazi kwenziwa njani lokho?
Kulandelwe iprinciple ethi yona esintwini inkosi izala inkosi. So abantwana abazelwe nguNobhengula engakabi yinkosi bonke bayasala ngaphandle njengoba nje abazalwa ngumzilikazi engakabi yinkosi. Labo bonke abazange bengeniswe lapha sikudinga ukuthi ngubani ozathatha ubukhosi uNkulumana esekwabo ukhulu. Yiyo indlela esetshenzisweyo iprinciple ukuthi inkosi izala inkosi. Siyakwazi sonke jikelele ukuthi i-crown prince yombuso kaloBhengula kwakungumphezeni. Umphezeni ke watshona ke ekatshiya ngasizukulwana ngo-1899. So the next in line bekuyindlu kaMpoliyana uMandiweni ekaNjube. So yikho lapho kuzalwa khona uNjube. Yikho nje lo Nyamande wenza imizamo yokuthi uNjube ayelandwa eCape Town lapha abefihlwe khona ngamaNgisi. Ukuthi abezothatha ubukhosi kwesula siyakwazi imbali lakho lokho.
Hayi, kuyazwakala kakhulu. Bamba khonapho-ke sike sizwe sesilobaba lapha ecingweni silobaba uDavid Mhabinyana Ngwenya.
Ngikuzwile ihungahungana lolelo kodwa-ke thina esimaziyo esisithi nangu usekhona ngulo uRaphael ngoba lowo ungumuntu esingamaziyo futhi uzelwe ngubani, uhlala ngaphukhule njani, imagwegwe uyayazi yini, inkayi uyayazi yini, bake bamlethe ebantwini bambona yini mandulo. Kube sowusithi ngabe mfaka ukuthi nguye wamakhumalo. Hayi, balungile emakhumalweni ngoba nguye ozababambela inkezo.
Lo ke ngumnumzana David Mhabinyana Ngwenya, inyanga elodumo ubexoxa lo mnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu bebelo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo Zimbabwe kuhlelo asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obe Facebook kukhasi le VOA Ndebele. Kwezemidlalo lamhlanje intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela udaba ukuba amaqembu azadlala njani kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League lapho imidlalo ingena khona kuviki lesimachumi mabili lantathu.
Imidlalo iqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu eliqhuba nzima kulezi nsuku eleHighlanders elizavakatshela khona eMondoro ukuyadlala leqembu lenkezi iPlatinum Stars. Iqembu lebhoso liya kumdlalo wakusasa lisanda kunqotshwa liqembu elihlezi emsileni wengalane leTsholotsho, kodwa umqeqeshi walo Errol Akpi uthi udliwa liqembu elidonsa nzima kulakho ukupha abafana bakhe amadlabuzane ukuba bedlale kuhle lenkezi lona elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Kweminye imidlalo ekhona kusasa iqembu leFC Platinum lizemukela eleBlack Rhinos ngaseMandaba, eleChapungu lizadlala leCapes United naseAscot, eleZPC Kariba lizancikilana leHarare City ngaseNyamunga, kuthi iqembu leChicken Indiza lidlala leWange enkundleni yeBarber Fields. Ngesonto iqembu leDynamos lona elibhaxabule leHowmine nge-6 kanyango lesine lizadibana leLeyada enkundleni yeRufaro Stadium, njalo leli qembu lisesimeni esihle sokuba lingahluthuna ubukhokheli bengalane yemiklomelo njengoba lichiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezulu eleChicken Inn, kodwa lona liphethe imidlalo emibili esandleni okusamele liyidlale ukuze lilingane lamanye amaqembu. Umqeqeshi weqembu leDimbare uLloyd Mutasa utshele intatheli izindaba zemidlalo ngemva kokunqoba kwabo ngolwesine, wathi kuqakathekile ukuba benqobe njalo nxa sebedlala besekhaya labo.
We are part and parcel of the mix.
Sikhona lathi kumqhudelwano wokuphakamisa inkezo ngemva kokunqoba kwethu, njalo nxa singenelisa ukunqoba nxa sidlala singekhaya kungaba sezandleni zethu ukuphakamisa isicoco.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu leTriangle lizemukela eleBulawayo City eGibo, eleTsholotsho lizadlala leleShapane Mine ngaseDilivatsimo, kuthi eleBantu Rovers okuyilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo lizemukela eleHowmine lona elibhekane lokutshengisela kwabadlali bona abakhalala umsebenzi bekhonona ngokungaphiwa kwabo iholo. Lesi simo sidale ukuba leli qembu lidlalise abadlali abangajwayelanga ukudlala emdlalweni walo leDynamos ngolwesine. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday my sweetie. Ku Woza Friday lamhla sihamba leqembu leDubia Masters lona eselethule idlalade lalo lesihlanu. Untungameli Nkomo usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lengenye yengoma ezichisayo ezihamba phambili kuleli dlalate eyiyo njalo ephethe isihloko salo ethi umumo utshintshile. Iqembu leDubia Masters lethule idlalade leli ngonkwenkwezi njalo lilengoma eziyisikhombisa. Kulale eyolimi lesikhalanga ethi Chevula. Babuye bacule njalo ngolimi lwesiSuthu kule ethi kina mjita wa Rasta. Om Omunye wabakhokheli baleli qembu uAlfred Svanda uthi abalandeli babo balamukele kuhle lelidlalakade kwele South Africa lapho abahlabela bekhona lasekhaya eZimbabwe.
Hayi, abalandeli balamukele kahle njalo abalandeli ngendlela abakhuthaza ngayo batho nje ukuthi hayi ingabe singakhona ukuthi sikhuphukile la siyaphambili.
Ukhona lingobani njengeqembu leDubia Masters?
Abaculayo yimi ke lo Tumelo Dube, and then kwesokubuya uchaya iridimu Wildland Moyo, and then sokuzobuya ke uchaya ibhesi nguthina ozochaya amadrum naye uthina amasachapu cha amadrum. Ikuthi nje emaqembu kuba abantu bakhona nje batalented bonke nje bayakhona ukubamba abaqhala lapha, and then thina masiyabachala amadrum. Then sokuzobuya uClayton Shoko akashoko ke ngomunye esincedisanayo laphana lomthokozi Zingwenya esincedisanayo ke phandi magensazi.
Abangathanda ukuxhumana lani bengalithola njani?
Kuma-WhatsApp bayasithola ke inumber esisebenzisayo mina ikakhulu ku-WhatsApp ngu-0633-22-904.
Akuyibize njani?
0633-22-904.
Usibanda ucele uxhaso kubalandeli esithi bengabothenga ingoma zokuzivazela ezithengiswa izigelekeqe emikotweni. Baphuma ke enkundleni ngale ethi mavolontiya.
Dubia Masters besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MDCT libikwa selingenwe impehlane okuvezwa ukumiswa umsebenzi komqoqi wenhlelo zalo umnumzana Bednico Bhebhe. Ibandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lamuhla livumelane ukuqhubeka ngenkulumo zokubumba umanyano wamabandla aphikisayo othiwa yi-MDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama ngu-Chris Gande, ngilithiya ke ku-Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.